Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 13/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC
chirongwa ichi chakakosha pakuti chinoyananisa nokutonhodza nyika tinongoziva kuti nyika kuti ibudirire nokufamba zvikuru vanhu vanofarira kunge vakabatana
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kukumirikidza chirongwa chekupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwevanhu munguva yegukura hundi.
Ndakazongoonawo zvandinofarira zvokudrive. Ndakutoonawo kuti kune vamwe vanhukadzi vasiri vemunyika medu nana Zambia vari kudrive. Ndo pandakaita chidokwa doko.
Mamwe madzimai oita mabasa anowanzoitwa nevanhurume achikachamadza vakawanda. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC munhau dzamuri kupakurirwa neni Blessing Zulu. Madzishe achatungamira urongwa wekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kunonzi kwakaitwa vanhu kuMidlands neMatabeleland kubva muna 1983 kusvika 1987 asangana mubulawayo nhasi achikwenenzvera gadziriro yavo yeurongwa wekunzwa pfungwa dzevanhu pamberi pekukumikidzwa kwebasa ravo mangwana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vachaparura urongwa uhu zviri pamutemo paState House yekubulawayo. Nhasi mutungamiri wekanzuro yemadzishe kana kuti Chiefs Council Mambo Mchani Kumalo vaudza bepanhau reHerald kuti madzishe asangana kuti atambire gwaro revanhu gumi nevaviri vainge vachiita tsvakiridzo yezveurongwa hwekugadzirisa dambudziko iri kana kuti steering committee. VaMnangagwa vachazosumwa mangwana nezvange zvichiitwa mwedzi mishanu yapfuura nekomiti inosanganisira maseneta ose ekumatebeland north nesouth. Mukuziya nezveurongwa hwemangwana uhu, Tabata Gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza.
Ndoda kutsigira kuti hongu kune urongwa huriko mangwana hwekuparura chirongwa chokuenda kumacommunity vanhu vachinonzwikwa. Chirongwa chichaparurwa nemutungamiri wenyika wedu Comrade Dr. E.D. Mnangagwa. Zvekare chirongwa chinenge chichikumikidzwa kumadzishe kuti vafambe nacho.
Ko urongwa uhu hwakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe?
Chirongwa ichi chakakosha pakuti chinoyananisa nokutonhodza nyika. Tinongoziva kuti nyika kuti ibudirire nokufamba zvikuru vanhu vanofarira kunge vakabatana. Iyi ndiyo kurudziro yemutungamiri wedu wenyika vaMnangagwa kubvira pavakatora chigaro chekutungamira nyika ino. Saka ndo chatichaona zvichiparurwa mangwana.
Saka madzishe ndo anenge achitungamira urongwa hweso?
Hongu.
Gweta guru rehurumende kana kuti attorney general amai Virginia Mabhiza vachitaura vari parunare kubulawayo. Tichiri panyaya iyi, tabatawo mutauriri weZipra War Veterans Association vaBasta Magwizi kuti tinzwe divi ravo.
Initiative yangu yakangonakawo asi dai yangu yasapotwaka nezvakawanda zvese kuti ifambe nokuti izvo madzisha acho anogona kuenda mucommunity agonoshaya vanhu vekunotaura navo. Isusu vamwe vacho varimo tichishayawo mukana wekuti tingasvitsawo sei zvatakaona nenguva yacho iyoyo. Saka zvinozoshatisa kuti zvese zvinongoramba zvichingotendeka panzvimbo imwechete.
Saka kuti zvinyatsofambe zvakanaka semaonero enyu, panofanira kuitwa sei chaizvo?
Zvaifanirwa kuitwa papapa paifanirwa kuvepo kududza pachena kuti acknowledge kuti zvakaitika kuti pakaitika mhirizhonga inonzi genocide kugrounds pachena inokuti antichengetedze kuti zvina reserve kuti vakakupika yazviwo kuti zvishuwa vabatwa nezviri anovanovana angataura kudaiwa vakaitii. Step number one. Step number two. Mungiri kuti apology iyoyi yechitsvagwa nemadzishe iwavo akapindira. Madzishe apindira zvavo asi avapa kudzidziswa kuti vanofanirwa kuita sei iye madzishe hazvisisiri zvekuti vanhu vanofanirwa kutaura vachiti chii madzishe zvavanonzwa mumwoyo yavo. Saka ipapo ndopane musiyano.
Asi ka hurumende iri kuramba kuti panganzi paiurayiwa vanhu pachiitwa zvemarudzi kana kuti genocide apa.
Kushandiswa kwemavara.
Sekuona kwenyu mungati muri kuti kwanga kuri kupondwa kune chekuita nerudzi.
Zvakaitika apa kwaiziniwa zapu nezipa nguva yacho iyoyo ndozviri pachena. Nokuti ndo vakapondwa vacho vachiteedzerwa vakazopiwa zita rekuti madividend kufamba zvichienda pamberi. Kwavakuitawo kuregererana 1987 but zvese izvozvo zvakanga zvichiitwa against zapu nezipa. Saka kana zapu nezipa zvisipo panyaya yacho kuti vataurewo zvavanonzwa kana kuti vabatsirewo pakuvaka runyararo hwavo hwacho zvese pasi chigare muzimbabwe kana vasimo ivavo zvimwe zvacho tinenge tichingoti zvinhu zvichangofamba hamene pamberi pavo.
Mutauriri weZipra War Veterans Association vaBasta Magwizi vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gwaro rakaburitswa neCatholic Commission for Justice and Peace rinoti vanhu zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vakapondwa kumaTheberland neMidlands munguva yegukura hundu iyi. Vamwe vanhu vaibatwa chibharo nekuitwa kafira mberi. Vamwe vanoti vaimanikidzwa kuita zvepabonde nehanzvadzi dzavo kana nana mai vavo. Mauto e5th Brigade ayo akadzidziswa zvechiuto kuNorth Korea ndiwo anopomerwa mhosva yekuponda vanhu. Asi hurumende yakambotanga ichiti yaive nguva yehondo sezvo ichiti vezapu vainge vapandukira hurumende. Asi vaiva mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakazoti yaiva nguva yekupenga. Kunyangwe gurukota rezvemitemo vaZiyambi-Ziyambi vakamboda kuti nyaya yakagadziriswa kuburikidza nekubatana kweZANU neZAPU muna 1987. Musangano weUnited Nations wakakurudzira kuti nyaya igadziriswe kupedza kusawirirana kwemarudzi munyika uye kutiwo vanhu vane hama dzakapondwa nekuitwa kafira mberi vange vachiripwa. Mumwe mudzimai wemuZimbabwe ari kukatyamadza vakawanda nekuita basa rekutyaira magonyeti achienda kunyika dzakasiyana-siyana mudunhu reSADC. Nekuda kwekusagadzikana kwedzimwe nyika dzemudunhu, basa iri rinowanzoitwa nevanhurume. Asi mudzimai uyu anoti kunyange paine zvimhingamupinyi zvaanosangana nazvo, izvi hazvisikumisa kuita basa. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Matambudziko aya anosanganisira kushungurudzwa nezvekuda kumanikidzwa kuita bonde uye kushaya pekurara pakafanira mune dzimwe nzvimbo. Muzvare Senzeni Tabeth Machona, avo vane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa, vanoshandira kambani yeMushroom Logistics vachienda kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC, vanotsanangura nezvemamwe matambudziko avanosangana navo.
Saka challenge yatinoita kazhinji kacho ndeyekuti chero pamaoffloading point kana kuti pamaloading point tinowana pasina matoilets evanhukadzi, tinowana pasina mabathroom evanhukadzi. Kana imo mumacompanies chaimo zvakatotitorera nguva kuti tinge tichitambirwa, nekuti vaingotiudza chikonzero ichocho kuti hongu isusu mafacilities atinawo pano ndeevanhurume. Saka ichallenge.
Tabvunza Muzvare Machona avo vanobva kusanyato kuti chii chakapa kuti vade kuita basa iri.
Ndakanga ndagara ndichingofarira zvekudhiraivha, saka nekuzofambawo kwenguva ndichiita zvokutisasvokuodha ndichitengesa kunana Zambia, ndakazongoonawo zvandinofarira zvokudhiraivha. Ndakutoonawo kuti
kune vamwe vanhukadzi vasiri vemunyika medu kunana Zambia vari kudhiraivha. Ndoo pandakaita chidoko doko.
Vaendererawo mberi vachiti,
ndinonzwa kufara nebasa rangu, ndinorifarira zvokuti ndakambenge ndichifunga kuti pamwe ndicharesaina so early, but aiwa ndinonzwisisa kuti pabasa ndichiripo kana nyama nemweya zvichiri kufambirana. Aiwa ndirikufarira basa.
Munyori mukuru musangano rinorwira kodzero dzevanotyaira magonyeti reZimbabwe Auditor Drivers Union vaKennedy Masese vanoti vane vanhukadzi vanosvika 120 vanhu vanhengo dzavo, asi vanoti vamwe vavo havana mabasa.
Vakawanda zvavakaita kudaro. Ndofunga paregista redu takatombosvika nguva yetakasvika madzimai kwana kuita kuma 120. Si pa120 ipapo taigona kuona pane vashanu kana vashoma kune gumi vanogona kunge vachityaira kumakambani akasiyana siyana.
Vaenderera mberi vachiti sangano ravo riri kuita zvese zvarinokwanisa kukurudzira makambani kuti ave nezvirongwa zvakanangana nekukurudzira vanhukadzi kuti vakwanise kushanda vakasununguka.
Isusu pachedu tine gender policy yakanaka muzHTDU, policy inotiita kuti nesuwo tinzwe kuda kuti madzimai nevarume vaone mukana wakafanana pakutyaira. Tinozviziva isusu kuti hakuna basa rinonzi harikwanisike, asi chinoita kuti basa rinzi harikwanisike kuitwa nemadzimai ndeyekuti zvikwanisiro zvokuti basa iroro riitwe.
Mukuru musangano rinoona nezvekukurudzirwa kwemadzimai mune zveupfumire Action Women Group amai Edna Masiwa vanoti madzimai anotyaira magonyeti ari kuita basa guru kwazvo.
Sewomen's Action Group tiri kuona zvikuru kuti madzimai ari kuendawo kumamwe matereini kudzimwe nzvimbo dzanga dzisinganyanyosvikwa nemadzimai sekudhiraivha matruck. Saka tinongozvitambira kuti madzimai vava kudhiraivha matrucks and vazhinji vacho vanenge vari kuita zvakanaka mubasa ravo iroro.
Shuwiro yamai Masiwa kuona madzimai akawanda achizvipira kuita mabasa akaita sekutyaira magonyeti sezvo kuine mikana nekuda kwekutatarika kuri kuita kambani yezvitima yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inonzi yabomba nendege dzemando yemadrones imwe nzvimbo inochengeterwa mafuta ekufambisa dzimotokari mudunhu reRostov muRussia mangwanani anhasi. Kubombwa kuri kuitwa neUkraine muRussia uku kwakanangana nekuedza kuti mauto eRussia asakurumidze kupinda munyika mavo achivarwisa. Russia yatiwo yadonedza mamwe madrones maviri mudunhu reKursk neBelgorod. Ukraine inotiwo vanhu vanomwe vafa mumatunhu akapambwa neRussia maviri anoti Donetsk neKherson. Iko zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopakurirwa naMarvelous Mhlanganya huye.
Ndimu kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Primrose Makotore vanova ivo mukuru wekambani yePrime Life Snacks iyo inoita zvekubika iri muHarare. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Makotore, mungatitsananguriro kuti semudzimai zvii zvakaita kuti mufunge zvekubika.
Ndakatanga bhizinesi zvinhu zvanga zvakatiomei ndekunga muchirikuyoka nguva yakarambodarika iya ya 2008-2009 munyika zvinhu zvava zvakanyatsooma chaizvo. Saka mari dzekumabasa dzadzisisakwani, saka kuda kuti ndibatsirewo baba kuti mafizi yevana vechikoro vana varambe vachienda kuchikoro. Ndikatiko ini ndadini kungoitawo zvokubika izvi zvanga ndagara ndichingoita, asi ndechichiita kuti ndezvita nechimwe chikero kuti ndikwanise kuwana mari yekuti vana vakarambe vachienda
chikoro ndo matangira ndakangoita iyayo ichingobitirawo vanhu vekuchechikutondo kwandinoenda ichingobitirawo vavasidhani mashamwari munhu akangoti ane zvaari kuitaka mutambo kake ndakutobika wanitokaya ndakudobhadharwa mari yakudouya vana vakudoenda kuchikoro zvino zvakudoende
saka pamunoita zvekubika izvi munobika chii nechii
pandakatanga ndaingobika chikafu chatinoti mafinger food vana makamusa masosijiro mapai zvichingodaro zvichingodaro asi pakazouya covid handiti munoziva vanhu vachiti vavasaende kumabasa vanhu vanga vakungoshandira mudzimba saka vakakwakusisina zvekuti hanzi makonferensi kana masemina saka basa ranga rashoma kubva ndatanga kuita zvekubika makeki saka iko zvino ndinobika izvo masnekisi yayo asi ndakuita makeki zvakarezve makeki emitambo yakasiyana-siyana angava ari mabirthday angava iri mutsvato angange ari maroro zvese zvinoi
zviri nyore here semudzimai kubata basa iri remaoko kana kuti zvii zvamungakwanisi kunge muchiyambirawo vamwe madzimai vakateerera pari zvino
chandoziva ndechekuti chinhu chese kuti chibudirire zvakanaka unge vachishandira hapana chinhu chinombouya nyore usina kuisa simba rako usina kuisa mweya wako wese izvo zvibude zvakanaka handingati nyore asizvo handingati zvakaoma nokuti kana kunge washingirira kuita chimwe chinhu uye uchiita chinhu chaunoda aiwa zvinonyatsoende
kune vamwe vakateerera vangadawo kuita izvozvo zvekubika munovati chii
kune madzimai akateerera angada kuita zvekubika kungava kubika masamusa kungava kubika makeke ndeti mudikani wadononoka watanga nyika yakakura saka vekutengesera vachiripo vakawanda chaizvo saka kana ukanzwa kuti izvi ndo zvandokwanisa kuita aiwa chibva watotanga
munhu angaziva sei kuti izvi ndo zvandinokwanisa kuita unyanzvi nazvo semadzimai nyanya
semudzimai kana uchibika uri mumba ndiroda kutaura ndakanyanya kurerekera nyaya dzekubika iwo unotingozviona wega kuti ha izvi ndinenge ndinozviona izvo asi iwozve zvinenge zvakuda kakuwedzerera kamwe karuzivo pane pakuda kuwedzererwa kamwe karuzivo ndekutavawo kutsvagawo vamwe vangakubatsira kuti unge pane chimwe chitamu unge pane chimwe chiyero chepamusoro kwakutsvagawo vanenge vachiita makosi vanenge vachiita kana malesenzi kana kunenge kuchiitwa maseminars ezvemakeki izvozvizvo hunge vaona kuti zvire zvinhu zvandinofarira but ini hangu maonera ndinoita mukadzi wega wega anenge ari mukicheni achibika haungazoshayiwa kuti ungaita zvokubika makeki kana kuti ungaita zvokubika makeki kana kubika sezvo chaizvo zvinotengesa zvinoita
vanenge vachida kuona zvamunoita kana kuwanikwa vachishanda nemi vanokubata ipapi
ini ndinowanikwa pavanoti masocial media aya ese ndinowanikwa pane yavanoti Instagram ndakanzi prime lifenet ndinowanikwa pavane yavanoti tiktok ndakati jetive prime lifenet ndinowanikwa pafacebook ndakanzi prime lifenet kana kuti pinhos makotoro ndinobatika kuti zve panhare dzinoti dzekuno kuzimbabwe dzinoti +263 772 703 964 +263 772 703 964
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Primrose Makotore, mukuru wekambani yePrime Life Snacks. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro namambo Nembire vekuMount Darwin vaClemens Nembire, tichitarisa mabasa anobatwa nematare emadzimambo nemadzishe muchikamu chekutanga chehurukuro yedu. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Changamire Nembire.
Kazuva iva Jonga Kandemiri, garoziva kuti semhuri yemuZimbabwe tinogara tiri parunyararo, runyararo ndorunovaka nyika yedu. Kana mambo agadzwa atora mhiko yekutonga, anopuwa setifiketi yekutonga ichibva kuMinistry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Ndokunobva setifiketi iyoyo yakuita kuti mambo atonge. Asi kana mambo achitonga, anotonga akazembera pacustomary law and local practices. zvichireva kuti anotonga ari mutsika dzinoenderana nedunhu rake. Mudare ramambo nembire, ini ndine makurukota mana. Makurukota mana aya vose vanouya patinenge tichitonga nyaya dzinenge dzaitika mudunhu ramambo nembire. Munoitika nyaya dzakati wandei chaizvo.
Munotonga nyaya kwapera nguva yakadii mudunhu menyu?
Dare rangu rinoitwa kupera kwemasvondo mairi uri musi womugovera. Tinotanga dare nenguva dza9. Dzimwe nguva tinopedza dare zuva ratorereka kuma 4:30 4:45. Zvinogona nyaya dziri 10 kana 15, asi hapana pandati ndatonga nyaya dziri pasi pegumi. Kureva kuti munoona kuti mambo vane mutoro wekurerutsa makakava anenge ari mumhuri.
Inyaya dzipi dzamunonyanyotonga?
Kazhinji nyaya dzinotongwa namambo dzinenge dziri nyaya dziri mudunhu mamambo, yatingati pachirungu jurisdiction, mudunhu ramambo raanotonga. Ndo zviri pamurawo zvatobvumirwa nemurawo izvozvo kuti aiwa mambo haazogona kunge achienda kunotonga nyaya dzisiri dzemudunhu make, nokuti anenge akutonga asingazivi kuti tsika dziri kuitwa namambo mumwe dunhu dzinenge dzakamira sei.
Kazhinji tinoona vanhu vanotongwa kumatare emadzimambo vachiripiswa, vachibhadhariswa pfuma kana dzingava mombe, mbudzi, mari nezvimwe zvakadaro. Zvinobhadhariswa izvi zvinozoenda kupi mambo nembiri?
Madzimambo hatina chedu kana tichitonga nyaya. Tinotonga nyaya neinonzi restoration order, kureva kuti tiri kudzorera zvinhu kumuridza akwira nyaya. Kana wakwira nyaya uchitiwe wakatorerwa mudzimai wako, kana kuti mudzimai wako akawanikwa achiita choupombwe nanhengi, muridzi womudzimai iyeyo ndiye anokwira dare. Mhombo iyoyo yakwirirwa dare iyoyo yakudare. Kana dare rasepa nyaya, nyaya yabatwa kunzi chokwadi wakawanikidzwa kune mudzimai womunhu akwira dare, munhume uyo ndiye anozoti ndoda mombe mbiri dzehumhunza musha hwaukaita. Mambo votura mutongo wokuti mombe mbiri, hapana yamambo apa kana imwe chete. Mombe idzi dzinoenda nemuridzi nyakumangara. Kana paitika makunakuna ndo panozonzi wapisa sango ramambo, waroora hanzvadzi muri veimba imwe chete yeropa rimwe chete. Ndo panowanikwawo mambo mombe yemakunakuna, kana kuti mbudzi yemakunakuna, kana kuti hwai yemakunakuna. Kazhinji ndoda kubva ndataura kuti vashomanana kana kuti hakuna zvachose madzimambo vanotara mitongo yavo munyaya dzemari. Isu tinobvumirwa kunzi titare mitongo yedu takazembera kutsika. Zviri zviiko zvipfuyo, huku, nguruve, mbudzi nehwai, ndo zvatoripisa izvozvo. Kana zvichizochinjwawo kuenda kumamonetary value apa handizoziva, asi hakuna mambo anowana chouviri kubva mudare. Zviri kune vanenge vakwirirana matare.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClement Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland and Central muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chepiri muhurukuro yedu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga. Iko zvino todzokera kuna Jonga achitudza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuHaiti.
Mukuedza kumisa kusatevedzerwa kwemutemo nemhirizhonga yepamusoro-soro yezvikwata muHaiti uye sekukumbira kwakaitwa nehurumende yeHaiti, sangano reUnited Nations rakapa mvumo yekuti kutumirwe kwegore rimwe chete mapurisa anoona kuti mutemo watevedzerwa. Urongwa uhu ndehwekuti kutumirwe mapurisa zviuru zviviri nemazana mashanu kubva kunyika dzakasiyana-siyana Kenya ichitungamira. Chikwata chekutanga chemapurisa mazana mana chakabva kuKenya chakasvika muPort au Prince mukupera kwaChikumi. Chinangwa chavo ndechekudzimura mhirizhonga nekubatsira hurumende yeHaiti kudzora masimba ayo munyika iyi. Pari nasi zvikamu makumi masere kubva muzana zvePort au Prince zviri mumaoko ezvikwata makumi maviri nezvitatu. Kubva muna kukadzi zvikwata izvi zvanga zvichirwisa zvivakwa zvehurumende. Nekuda kwemhirizhonga iyi, vanhu vangangosvika kumazana mashanu nemakumi masere ezviuru vakatiza misha yavo. Mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vachiona nezvekurwiswa kwezvinodhaka nekuchengetedzwa kwemutemo pasi rose, kana kuti Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement vaTod Robinson, vakati urongwa hwekuchengetedza runyararo hwenyika dzakasiyana-siyana huri kutungamirwa neKenya hwemultinational security support ndiyo mhinduro yepasi rose pachikumbiro cherubatsiro chakabva kuvanhu vemuHaiti. VaRobinson vakati zviitiko zvinoshungurudza zvakonzerwa nemhirizhonga yezvikwata muHaiti zvinotyisidzira kugadzikana kwedunhu uye zvinoda mhinduro inobva pasi rose. Vakati basa reurongwa hwemultinational security support nderekutsigira mapurisa enyika yeHaiti mubasa ravo rekuedza kudzosa kuchengetedzeka neurongwa hwekugutsa ruzhinji. Vakati hurumende yeAmerica iri kupa mari inodarika mamiriyoni mazana matatu emadhora yekubatsira neimwe inosvika kumamiriyoni makumi matanhatu emadhora iri mumidziyo kubatsira urongwa uhu. VaRobinson vakati America yakatoendesa motokari dzakadzivirirwa kubva mukurwiswa kana kuti armored vehicles, madrone, zvipfeko zvekudzivirira njodzi nezvimwe zvakasiyana-siyana kumapurisa eHaiti National Police. Vakati rutsigiro rwedzimwe nyika rwabatsira mapurisa eHaiti kudzivirira utsinye hwezvikwata uye vanotarisira rumwe rutsigiro kubva kune dzimwe nyika rwekubatsira narwo urongwa uhu. Mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vachiona nezvinoitika mudunhu reWestern Hemisphere vaBrian Nichols vakati mumusangano uchangobva kuitika, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nemutungamiri wehurumende yeHaiti vaGary Connell vakakurukura pamusoro pemabasa ari mberi achaitwa pasi peurongwa hwemapurisa achabva kune dzimwe nyika uye urongwa hwekuti paumbwe kanzuri inotungamira sarudzo inomirira mapoka ose uye inovimbika. VaNichols vakati izvi zvakakosha mukenda mberi mukupa vanhu vemuHaiti mukana wekusarudza zviri pamutemo vatungamiri vavo kekutanga mumakore akawanda. Vakati vaBlinken vakasimbisazve kuti America nedzimwe nyika dzainodyidzana nadzo vakagadzirira kutsigira vanhu vemuHaiti kwete kuburikidza nerutsigiro rwavo kuurongwa hwemapurisa akabva kune dzimwe nyika emultinational security support nemapurisa enyika yeHaiti chete, asi zvimwe zvinosanganisira rubatsiro rwechikafu, upfumi neurongwa hwebudiriro kutsigira vanhu veHaiti. Vakati rutsigiro rweAmerica kuvanhu vemuHaiti rucharamba rusingazungunuki vakati vachamira nenyika dzepasi rose mukutsigira chiitiko chakakosha munhoroondo ichi uye icharamba ichiita zvose zvainokwanisa mukutsigira. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCASO Premier Soccer League yatambwa nasi. Ngezi Platinum 1, Arenal 0. Yada 1, Wange 1. Simba Bora yarova Manika Diamonds 1-0. Kuchitiwo Bulawayo Chiefs yarovawo Green Fuel 2-1. Pamutambo wekupedzisira, Herentals yakunda Bikita 1-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kunokumikidza chirongwa chekupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwakaitwa vanhu munguva yegukura hundi kumaTheberland neMidlands provinces. Mamwe madzimai oita mabasa anowanzoitwa nevanhurume achikatyamadza vanhu vakawanda nekutyaira magonyeti mudunhu reSadak. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.